Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 25, 2017. Makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo navakudzai Chipanga vomiswa pamberi pedare nhasi.
By next week, maybe kunana Tuesday, Wednesday, tinyango zvanyuzi izvi zvavakorari kunanga pembera kuti vanoitei. Asi muonerangu ndokuti pamutemo hapasisina maminista kubva pavaitwa tionini.
Vapo mangwana vanoti vamunangagwa vari kutarisirwa kudoma dare ravo remakurukota svondo rinouya. Chikwata cheFC Platinum chosimudza mukombe weCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari vaIgnatius Chombo uye vamwe vatungamiri vechidiki veZANU-PF Youth League vakudzai Chipanga navaInnocent Hamandishe vamiswa pamberi pedare reMajor Street muHarare nhasi. Vatatu ava vanga vachiti vanoda kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Kuti tinzwe zvizhinji nezvechikumbiro ichi, tinoenda kumutori wedu wenhau Godwin Mangudya uyo anga ari kudare.
Vachombo vati vainge vatorara manheru emusi wa15 mbudzi apo vanhu vainge vakapfeka mbatya dzechiuto vakavhara kumeso kwavo, vakapaza gedhi, madhoo pamwe nemawindow epamba pavo vakavapamba ndokuvavhara kumeso. Vachombo vakaendeswa kunzvimbo yavasingazive uko vati vaipomerwa mhosva dzekusafambisa musangano weZANU-PF zvakanaka pamwe nekusaita basa zvakanaka apo vaive gurukota rezvematunhu. Vati havana kurohwa uye vaibvumidzwa kuona chiremba kana kuvigirwa zvese zvavaida kubva kumba kwavo. Vachombo vati musi wechitatu vakadzorwa kumba vakawana vakamirirwa nemapurisa vachibva vasungwa ndokuendeswa kuHarare Central Police Station. Muchuchisi vaEdmonia Zamba vati vachombo vane mhosva nhatu dzeuori pamwe nekusafambisa mari zvakanaka kana kuti fraud dzinosanganisira mabhiro nemadhora emari yemuZimbabwe uye vanoda kuti nyaya yavachombo itange kunzikwa kubva musi wa8 zvita vachibva kujeri. Asi gweta ravachombo muzvinafundo Love Mumadhuku vange vari kuramba izvi vachiti musungwa akagariswa muusungwa kwenguva yakareba uye anofanira kuburiswa sezvo kodzero dzake dzakatyorwa. Vati bumbiro renyika rinosungira kuti munhu aendeswe kudare mukati nemaawa makumi mana nemasere asati akwana kana kusunungurwa kana izvi zvisina kuitika. Muchuchusi ange ari kuti vachombo vakasungwa nechitatu uye vaunzwa kudare munguva iri pamutemo. Asi vamadhuku vati musungwa aburitsa umbowo hunoratidza kuti kunyange ainge asiri mumaoko emapurisa kubva musi wa15 mbudzi zviri pachena kuti ainge atorwa nevanhu vari muhurumende uye anofanira kuburiswa. Vamadhuku vati nyika inoziva zvainge zviri kuitika kubva musi wa15 apo mauto akazivisa kuti ainge ari kutora matanho ekugadzirisa nhubu dzaifurira vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasatonge nemazvo. Vamadhuku vati zviri pachena kuti vachombo ndemumwe wevanhu vaidiwa nemauto. Vatiwo bumbiro rinotaura pachena kuti hazvinei nekuti munhu asungwa nebazi ripi rehurumende uye anofanira kunzwa kudare mukati nemaawa makumi mana nemasere. Vati kana vachombo vakasaburiswa sezvo vakagara nguva yakareba vari muusungwa zvinoreva kuti mataredzi mhosva nebumbiro anenge asina basa sezvo zvichireva kuti mapurisa kana mauto anokwanisa kuita madiro ajojina nevanhu. Vamadhuku ndivo vari kumirira vachipanga uye vari kuda kuti vaburitswe nechikonzero chekuti vakagarisa muusungwa. Vachipanga vakasungwa musi umwe chete navachombo. VaInnocent Hamandishe vanoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki muZANU-PF avo vari kupomerwa mhosva shanu dzekupamba vanhu vashanu kana kuti abduction muna 2015 pamwe neimwe yekuzvidza mukuru wemauto General Constantino Chiwenga pamwe nemapurisa nemauto vanzi vadzoke kudare zvakare musi wa8 zvita. Va Hamandishe vachatongwa vachibva kuremand. Gweta raVaHamandishe vaEmmanuel Samundombe vaudzadare kuti vaHamandishe vakagara nguva yakareba zvakanyanya vari muusungwa uye vange vachifanira kutongwa vachibva kumba. Asi muchuchusi vaEdmond Nyazamba vati vaHamandishe vakasungwa kuswera nezuro uye vauya kudare panguva inobvumidzwa pamutemo. VaSamundombe vati zviri pachena kuti vaHamandishe vakasungwa svondorapfuura nevanhu vanofungidzirwa kuti mauto uye veruzhinji vari kuzviziva. Mutongi vaHosaya Mujaya vapa mutongo wekuti vaHamandishe vatongwe vachibva kuremand sezvo vaHamandishe vatadza kupa umbo hunoratidza kuti vainge vari musungwa kubva svondo rapfuura. Mune imwewo nyaya, vaimbo vemunyori wevechidiki Muzano PF vakudzana ichipanga vaudza dare kuti vakasungwa mukamba yemapurisa yeBorodale nevanhu vaive nepfuti dzerudzi rwemaAK-47 mushure mekunge vaenda kukamba iyi kuti vandochengetedzwa. Vachipanga avo vari kupomerwa mhosva yekuzvidza mukuru wemauto General Chiwenga pamwe nemauto vati vakaenda kukamba iyi mushure mekufonerwa nemapurisa achivazivisa kuti upenyu hwavo hwainge hwave mutsekwende. Vaudzawo dare kuti vaSevia Kasukuwere vainge vavafonera vachivaudza kuti vaIgnatius Chombo vainge vatotorwa uye kumba kwavaJonathan Muyene kwavo kwainge kwaridzwa pfuti. Pavabvunzwa kuti vanoziva vanhu vakavasunga here vachipanga vati vanofungidzira kuti vanhu ava mapurisa sezvo vakatorwa pakamba yamapurisa. Vati ivo nemudzimai wavo vakarohwa zvakaitisisa paBorodale Police Station uye vakazovharwa kumeso ndokukandwa motokari vakaendeswa kunzvimbo yavasingazive uko vainge vari kubva musi uyoyo kusvika kusora nezuro apo vakazonosiyiwa pamba pavo ndokuchisungwa nevanhu vakazovaudza kuti vainge vari mapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mashoko atyango tambira anoti vachombo navachipanga vanzi vadzoke zvakare kudare nemusomuvhuro kuti dare rizeye chikumbiro chavo chekuti vapiwe here kana kuti kwete mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vave kutarisirwa kudoma dare ravo remakurukota svondo rinouya. Mukuziya nyaya iyi tabata mutedzeri wemunyori anoona nezvemutemo muZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana.
By next week maybe kunana Tuesday Wednesday tinyangozva news izvi zvava kwavari kunanga pembera kuti vanoitei asi muonera ndokuti pamutemo hapasina maminista kubva pavaitwa tionini nekuti vanga varipo vangava nemandeti yemutungamiri anga aripo sakutorewa kuti pave nehurumende yavanotonga nayo maminista afanira kutarudzwa nokukasika. Handifungi kuti ngasika chitatu vasati vaita basa.
Vamangwana ko vamaonga vachiti ngapamboumbwe hurumende yemubatanidzwa kana kuti inonzi transition authority pakamirirwa sarudzo munoti kudikwa vanhu
izvozvo zviri kunze kwemutemo nekuti constitution yenyika yedu inoti kana mutungamiri anga aripo akabva bato ranga richitonga nemutungamiri iwoyo rosarudza anomutsira roenderera mberi nokutonga. Saka kana kuda inclusive government neimaa kutoreva kuti titakura kuta constitution yatakawirirana saka hazvigoni izvozvo. Kana vangoitavo mutsa norudo gwavo tavanomutsarudzawo panosarudza maminista one or two from the opposition norudo gwavo asina kumanikidzonii.
Mutedzeri wemunyori anoona nezvemutemo muZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Mukuziya nezvedare remakurukota tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge tikavabvunza kuti zviri nyore here kudoma dare iri.
Vazulu, nyaya yekusarudzwa kwemakurukota navamunangagwa handifungi kuti ichava nyaya yakanyanya kuita nyore kwavari nemhaka yekuti munyika manyanyobuda pfungwa dzakawandawanda dzimwe dzacho taitodziona pazvivhitivhiti dzimwe dzacho taingosanganawo nadzo imomo mumaWhatsApp. Pfungwa dzimwe dziri kubuda zvakasimba ipfungwa dzekuti vamunangagwa vanofanira kunge vachidoma makurukota nevatevedzeri vavo vanosanganisira vamwe vasingabvimu musangano wavo weZANU PF kureva kuti vanogona kunge vachibvawo kune mimwe misangano yakafanana nemasangano anokuchichisa asi pamwe mamwe acho ariwo zvakare muparamende. But tinozotutsirwa pfungwa idzodzo nekuti vanofanira kusarudzawo zvakare vamwe vanenge vasinei nezvematongerwo enyika asi dziri nyanzvi mumabasa atinenge tichikwanisa kuita kuti vavabatsire. Ndo chekutanga ichocho pfungwa dziripo asi dzimwe pfungwa dziripo zvakare ipfungwa dzekuti vamunangagwa semunhu akabatsirwa nevanhu vakati wandei mumusangano wavo weZANU-PF vavanga vachishanda navo vari Lacoste vanogona kunge vari pane yatingati pachirungu under pressure yekuti vachifadza vakavapatsira kuti vange vari pavasvika apapa saka vamunangagwa zvakare vanogona kusaurirana nevamwe vavo muZANU-PF panhau yekuda kutoma vamwe vanenge vasiri nhengo dzemusangano nyanyanya vanenge vasiri zvakare nhengo dzeiyo yatingati team Lacoste saka ndoona sekuti hapana kunyanyo kuvapfavira vamunangagwa kuti vange vachidoma makurukota avo ekushanda navo
Asi nenguva yasara iyi munoona dare remakurukota ravo richiita maminimini here kugadzirisa matambudziko ese akatarisana nenyika
vazulu kunyangwe vakanzi ndivana mazvikota kunyangwe vakanzi ndivana godobori kunyange vakanzi maprofita emhando yepamusorosoro kana kutonzi ndevamwe vanopota vachigara pasi pemvura vachitsvaka nekuwana mazano nyaya iripo iri pachena ndeyekuti kubva pari nhasi kusvika pachaitwa sarudzo dziri kufanira kunge dzichiitwa hapana chikiribidi kana minana yatichatarisira kuti makurukota avo angange achiita
nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vajoy mabenge vari parunare muharare Mutezeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vane mukana wekugadzirisa zviri kunetsa munyaya dzezveupfumi tavabvunza maonero avo nemamiriro akaita zvino
Hazvimi chikuru chatoda kutanga nacho ndechekuti tinotenda vanhu vese veZimbabwe kuti pakaita transfer of power kubva kuno mumwe president zvinda kuno mumwe murunyararo murufaro Ndezvo tinoda kuzvikudza nokuti asizvo zvatofa kutora for granted zvoda kutenda mwari zvikurusa naizvozvo. Ingati economy yanga isina perform, hakuna cash, hakuna investment inopinda munyika. Saka izvo zvoda kuti zvigadziriswe zvese izvo zvinokurumidza. Saka chokutanga tanga panyaya yebudget yepolicy inoda kuitwa. Pava kutanga patariswa kuti tasunungura zvinhu zvakaoma mumutemo yedu zvinoita kuti vanhu vokunze kana kuti vatioti maforeign investors asauya munyika medu. Saka chikuru ndechekugadzirisa mutemo wekuti vanhu ngavagone kuuya kuzoinvesta kana vakazoinvesta muZimbabwe mari dzavo hapana anovadyira vanodzokera napo zvobatsira nyika saka ndingati ndochinhu chikuru choda kutanga chaitwa kozoti kechipiri hurumende itsva iri yapinda iyi inobva kuti inatso kutarisa kuona kuti nyaya yemacivil servants kwanga kuchidyiwa mari yakanyatsa kuti wandei iyo zvofanwa kuti zvitariswe kuti panowana here yatinoti isusu Civil Servants Reform Program. Inoita kuti tive ne lean and efficient civil service. Inenge ichidelivera service zvakarurama. Zvinenge zvisingagoni kuti zvigare mucivil service kana kumaparasetal ngazvibviswe zvese zvitengeswe zvinooparata zviri muprivate sector. Iyo zvofa kuti zvibude nezvitaurwa as a pronouncement yelaw inenge ichibva mubudget. Kechitatu, nyaya yemari yanga isipo vanhu vachigara mumatiu zvinhu zvese zvofanwa kuti zvitariswe zvekuti chii chingaitwa nokuti vakakurumidza pakaindurizwa bhondi pasingagoni kuti vanhu vaexporte hazvazvobatsira saka introduction yebhondi inofanirwa kusapotwa nekusudurura mitemo yanga yakaoma yogadziriswa iyoyo futi kouya kechina Indigenization Act Indigenization Act yedu yakachiridzira vanhu vokuinvesta muZimbabwe iyoyo ndeimwe yaimwe hurusa ida kuti igadziriswe iattracte vanhu fanika vanhu vanga vaida kuuya kuzoinvesta kunigeria uya the richest man in africa iye zvino ngaando ingenjwa kuti titomutsvaga kuti uya uzoinvesta
asi izvi zvinokwanisika kuitwa here nechimbi chimbi nekuti vanhu vakawanda vari kutarisira zvakawanda kubva kuna vamunangagwa nehurumende yavo
ndo zvavanotofanwa kutoita ngavarege kumbofunga kuti nokuti kuchaita maelections gore rinouya ngavachaisa police inotokurumidzisa kuti vanhu vamhanye vese chero vanoda kuya kuzoinvesta muZimbabwe vanobva mhiri kwemakungwa nedzimwenyu vamhanye vauye kuZimbabwe
muteedzeri wemutungamiri wesangano reCZI vaKalisto Jokonya vari parunare muHarare Munyaya dzatino tarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tine hurukuro nemugari wekuchingwizi vaMilton Shumba nemaonero avo nevagari vekunharaunda yavo pakusiya basa kwakaita vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uye kuti vagari vanotarisira kuti matambudziko avo achagadziriswa here mushure mekutamiswa kubva kumahombe kombe erwizi Tokwe Mukosi.
Kupinda kwa vamunangagwa isu hatipokani nako nokuti hatifiri vanhu vatingati tine divi ratakarerekera. Isu tichibviswa kwatakanga tiri neTokwe Mukosi iproject inotarisana nenyika, iproject inoita kuti nyika ibudirire. Saka urongwa hwese hunoitwa nehurumende, kana tichitaura tichiti hurumende haisiri ZANU-PF, mubatanidzwa wamapato. Saka tinongogamuchira kuti hurumende yakatibvisa inazvo inawo urongwa hwekuti ibudirire, kana kuri kubudirira, nokuti tichitaurirwa isu taenzi tinofanira kuva nemadiridziro, tinofanira kuti tive vanhu vanogara vakasununguka. Saka kana vamunangagwa zvavapo sapresidendi wedu vanyuwani vakangotevedzerawo zvifungo izvozvo kana kupfuurikidza, ndichifunga zvingangotiitira zvakanaka. Saka tinongovatambira sezavari, tinovatambira sapuresidendi wedu, hatina hatakarerekera pari zvino.
Asi vanhu vari kugarawo here vakasununguka pari zvino?
Dai tatava nemaofa leta ndopataiti takugara takasununguka. Chinoita kudaro ndechekuti kune vangu vanhu vandinari dzavo, ndiri kutaura ndakatarisana nesection C, D neE. Kune vangu vanhu vane mari dzavo vanokwanisa kusinga mabhoho, ndisingatauri vanhu vari kumahectors. Vari kuC, D neE havakusi kukwanisa kusinga mabhoho nekuti havazivi ramangwana. Saka zvatiri kungofunga ndezvekuti presidendi vanyuwani vapava vamunangagwa pamwe vachaita kuti votuma delegation inotungamirwa navachimedza vanova minista vedu vouya kwedu vozoadressa situation yedu.
Ko mari maamati mapedza kupiwa here dzemuripo?
Mari hatisati tapedza kupiwa, vanhu vari kupiwa sepandakambotaura paya 20%.
Avo vanga vari mugari wekuchingwizi vaMilton Shumba vari parunare kuchingwizi kumasvingo. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe muzvina bhizinisi anoita bhizinisi rake ari muno muAmerica nekumusha kuZimbabwe. Amai ava vanoti zvakakosha kuti madzimai vasatye kutanga mabhizimisi vachiita zvinhu zvavanofarira. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti bhizimisi ravo ravanoita rinonzi chii.
Ndinonzi Mabel Machabunga Butler, ndiri director and creator Wetapira skincare products and also a spa in South Carolina inonzi Body Sugaring and Wellness Spa. Tapira yakatanga 2015, Body Sugaring yakatanga muna 2010. Saka kwakatanga spa ndisati ndaita product line. Product line yedu ndeye skin care, nenda mairana ne ganda redu isusu vanhu vatema, as well as my products ema body treatments like sugaring body removal anoshandiswa kuma spas nemuzvikoro muAmerica.
Saka muri kutambirwa sei nyanya nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica?
Zvizvarwa zvekuZimbabwe not only zviri kuAmerica but zviri kuZimbabwe nedzimwe nyika dzakatitenderedza zviri kutambira maproducts edu, nekuti dambudziko hombe ratiri kuona kwatiri maproducts anga ari pamarket anga ari kuita kugadzira ganda revarungu rakanyanya. Panga pasina maproducts anoshanda pane ganda redu. Problem yatinoita isusu zvakawanda vanhu vatema, tikaita mabreakouts kana kuti mapunda aya tinosara nemavara anosara kumeso, and maproducts akawanda anga asingabvise dambudziko iri asina bleach. Saka product yatiri kuuya nayo haina bleach but iri kubvisa mavara iri kumeso, ndisiya ganda remunhu rakuratidzika zvakanaka.
Tinoona muri paMazimbabwe Achievers Awards, zvinhu zvakadai zvakakosha sei kuneni munoita zvemabhizinesi?
zvakakosha kuonekwa uchionekwa one vanhu vekunyika kwako. Ndinochimboenda kumaspas kuno kuAmerica uchionekwa kuti une difference yaurikuita, asi kana uri munyika mako vakukwanisa kurekonaiza zvaurikuita, zvinotipa manyawi ende zvinotipa kuti tirambe tichida kuita zvatiri kuita tichibatsirana senharaunda yemaZimbabweans.
Chii chakaita kuti mufunge business iroro
kemuzvai? Reskin care, inini ndichikura ndaiva nedambudziko reskin ende ndakatsvaka maproducts akawanda angasingakwanisi kubatsira skin rangu. Ndichidzokera pakutaura kuti maproducts mazhinji ari on market aitaketa for powerful ganda revarungu. Saka ndakasangana nemachemist andakasangana nawo tichitaura kuti ndikuda kuti product iye ingiri kutaketa for ganda redu, not only isusu maZimbabweans chete but vanhu vese vane ganda dema, maafrican americans kabati ndichinyanya kuitira vekwangu.
Shuro yenyu ndeyei samuzvina business?
Ndine vanasikana vairi, saka ndichiona vachinditarisa zvandinoita kuencourage navana ivavo, ndoda kuencourage vamwe vasikana vachiri kubuda kuti chero tiri kunze kwenyika tinokwanisa kuva tichiita mabhizinesi edu aya, hazvisi zvokuti tinongokwanisa kusenzera vamwe vanhu. Ende hangori mabhizinesi chete, chinhu chaunoda kuita muupenyu hazvinei nekuti ndezveskin, ndezvemakeup, ndezvekumhanya, whatever that it is zvauda kuita muupenyu unokwanisa kungozviita, risingori basa rekuti uda kuita doctor kana nurse kana accountant.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita chanje. Tinokutendai amai Mabel Machabunga Butler kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuudzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nemamiriro akaita zvinhu patinonzwa kuti mapurisa mumigwagwa havasi kutombowanikwa, zvichienzaniswa nezvaisiitwa kare zvekuti vanhu vaitogara vachiita hwakitsina gonzo kutandanisana nemapurisa. Tichitarisa nyaya iyi tabata vanove mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu Resume Rights, Vaokei Machisa. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 vaMachisa. Tinouchingamidza nemufaro pastudio 7 vaMachisa.
Tofara chose mukanya murewa.
Aiwa, zvinofadza. VaMachisa, nhasi tati tingotarisa takananga nekodzero dzevanhu. Tinonzwa vanhu vakawanda makore ese vagara muZimbabwe vachingochema nyaya dzekuti mapurisa anovatyorera kodzero dzavo. Imiwo sesangano rinomirira kodzero dzevanhu, muri kuonawo sei nyaya yekuti mapurisa mumigwagwa umu haasi kuwanika?
Ndinoda kutaura ndechekuti kune makoronyera akati wandei anowanikwa ari mumapurisa, vanonyanya kuita uori hwakanyanya. Izvo ndo zvanga zvanyanya kurwadza mhuri yeZimbabwe, yokuti kana uchifamba nemotokari, kana uchifamba nepublic transport yakafanana nemakombi kana kuti nemabhazi, zvotoita sokuti wapara mhosva kudhiraivha, zvotoita kuti sokuti wapara mhosva kupinda mukombi. Saka mazuva mashomanene apfuura, migwagwa yedu muZimbabwe makafura mhepo nokuti vanoita zveukoronyera kana kuti zveuori vari mapurisa. Hakuna.
Ndeipi kodzero huru yanga ichinyanyotyorwa nemapurisa?
Kodzero huru yanga ichityorwa ndeyekuti kune mapurisa anga achipinda muhomwe dzedu zvisina mvumo, vanga vachipinda kunotidira. Izvo zvidiki diki zvatati nazvo, munongoziva kutambura kuita kuri kuita mhuri yeZimbabwe. Pamwe anenge ane kamari kadiki diki ikako paanopira petro motikari make, pamwe anosara nemari yetoge, anotozopedzisira ati chiregai nditomupa mari yanda nichifanira kumupa yetoge, ndodzokera hangu rwendo rwehaushaibudiriri.
Saka kushaikwa kwemapurisa mumigwagwa uku, vakanzwa here zvichemo zvanga zvichiitwa nevanhu zvekuti vari kumbunyikidzirwa kodzero dzavo?
Mune wamunoziva zviri kuitika muZimbabwe, hakusi kunyeyanaba. Masoja ndiwo achamboona kuti zviri kuitika muZimbabwe zviiko zvino. Saka tisaite zvekureverana nemachita sokuti hazvisizvo zviri kuitika. Iwo mapurisa ndofunga akanzi no imi chimbomira ikunetsana nemhuri yeZimbabwe timbogadzirisa zvinofanira kugadziriswa.
Aiwa tinotenda zvikuru vamachisa nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda Zimbabwe muve nerunyararo maita enyu.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reZim Rights Volkei Machisa muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Blessing Zulu.
Tinotenda zvikuru Jonga. Tombotarisa nhau dzemitambo. Chikwata cheFC Platinum nasi chasimudza mukombe weCastle Premier Soccer League mushure mekukunda chapungu 2-0. Mimwe mitambo yatambwa nasi yapera yakadai. Bulawayo City 5, Vandu Rovers 0. Harare City 1, Haumine 0. Highlanders 1, Cape United 1. ZPC Kariba 2, Wange 0. Shabani 2, Yada 0. Ngezi Platinum 0, Triangle 0. Cholocho 0, Black Rhino 0. Dynamos 1, Chicken Inn 0. Chapungu 0, FC Platinum 2. Zvikwata zvabuda mumakwikwi eCastle Premier Soccer League zvinoti Harare City, Wange, Cholocho neVandu Rovers. Nako kambo panorwadza moyo kubva kuna Winky D featuring Oliver Mtukudzi. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvongwa yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo navakudzai Chipanga navaInnocent Hamandishe vanomiswa pamberi pedare nhasi vamunangagwa votarisirwa kudoma dare remakurukota svondo rinouya chikwata cheFC Platinum chinosimudza mukombe weCastle Premier Soccer League wegore rino tinoti makorokoto kuvakomana vekuzvishavane tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzesi isindebele.